Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai hurumende yakakurudza kupindira kazvaigona kubetsera dhokozana pavakafutsirwa kavakanonoka kuvatende. Ukachizoona bvire zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia.
Mitumbi inodarika makumi maviri nemana yoburitswa migodhi yebattlefields kukadoma.
Iye zvino tangachitaurana ka saka tofanga kudzokera kumaprincipals yedu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita.
Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende otanga kuita nhaurirano muBulawayo. Poita kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika pakati peZANU-PF neNational Arts Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri nevana yaburitswa mumigodhi inoti Cricket Mine neSilver Moon kuBattlefields kukadoma. Vamwe vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu nezuro, asi sezvo vanhu ava vakawirwa nedambudziko rekuzarirwa nemvura mumigodhi yavaichera nemusi wechipiri manheru nenguva dza11 apo dhamu riri pedyo navo rakatsemuka nekuda kwemvura, vakawanda vanoti zvinonetsa kuti pawanikwe vamwe vanhu vapenyu. Pavanhu vakaburitswa nezuro vari vapenyu, mumwe chete ndiye achiri kuchipatara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vandodha naStole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe.
Yadamuziro ndivanzere kuti ka dai hurumende yakakurudza kupindira kazvaigona kubetsera dhokozana pavakafutsirwa kavakanonoka kuvatende. Ukachizoona bvire zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia, munhu wandi akatanga kuvolontia derega ndinocheka situation akapinda akanocheka vakazopinda vava 15 vakatanga kubudisa vamwe vavo.
Saka munofunga kuti dei pakaitwa chimbi chimbi vakawanda vaigona kuburitswa vari vapenyu?
Vaigona kusezviva bhikozi mvura yakatozononoka kupombeyo, asi dai vakaita zvokukurumidza ka vanhu vaya vaigona kudini kubetserwa.
Asi ivo vane migodhi mikuru seyamunoshandira iyi havana here mishina yekuti vanokwanisa kubatsira nechimbi chimbi? Chii chakaita kuti zvinhu zvinonoke semaoni renyu?
Zvinhu zvacho hamumbozvizwisisi ka bhikozi kune migodhi iripo padhuze ka vana Rio Zim vana Zimplant vakatimurawo makompresas bhikozi vanhu vanofanira kupinda paya payaka iproto team inenge iri trained, saka havagoni vanje kupinda muchii mumvura kana yakazara sezvo dati vanga vachivapomba mvura vopinda pari sefu bhikozi zvo zviri dangerous kuti mukapindawo pasati pasefu mogona kutofirawo imomo. Chero meshinari iripo but vanoda kutanga vameka sure kuti pari sefu, but vanhu vasingatotevedzere sefu ndovatozoriska vakapinda ivo. Avanenge vachiita kuti toda kutevedzera mutemo uriko mugodhi kuti tikakurumidza kupinda togona kunofira mo toda kutanga tanya tovanipaisa zvese, saka zvo zvogona kuwedzera kuti vanhu vadini va.
Asi iko kucherawo zviwanikwa munguva ino yekunaya hazvisi zvinhu zvinopinza here upenyu hwevanhu munjodzi?
Izvozvo zvinhu zviri dangerous pamugodhi iri kucherwa chaizvo chaizvo zvinese zviri pamutemo yese inoshandika, but kazhinji ka vanhu vanoita chikorokozo vanowanzoti nguva yekunayiwa vanotombomira kuti aiye zvino kuri kunaya ngatimirei bhikozi njodzi dzakadaro dzese dzakawanda nekuti mugodhi yanenge isina kuprotekta zvakanaka, saka pane mapossibility dzakawanda yekuti mvura inogona kupinda anytime, saka vanenge vachitoriska.
Saka chii chinoitika mvura ikapinda mugodhi?
breaker tira mgodi panone tira uti kana ari mashaftika ndo atori dangerous bozi anenge ari vertical but kana ari tunnels ari horizontal zviri nani mogona kudii kunzenga ani mvura but iye anopinda nemuentrance man nekuti mamuchakuzvinderwa pamunofanira kudana ndokurukira nemvura saka panonetsa man.
Vando Danastole, vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanga vari parunare kuzvishavane. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende anga achisangana kuHoliday Inn kuBulawayo nhasi nanezuro kuedza kuumba hwaro hwekutaurirana. Mapato aya anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe uye NPF. Mukuziya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Taita msangano kuBulawayo nema political parties ari represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance inomirirwa naChamisa, ZANU-PF ne FDC inomirirwa na Madam Kupe. Saka msangano watanga tinaambaro kutarisa kuti hurukuro dzedu tinga dziita sei naishu zvatingatanga nawo tichiona kuti nyika yedu yakamira.
Saka mawirirana kuti kudii apa?
Tawirirana kuti tiset up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe.
Saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi?
Hongu, ava vatotumwa vanga vachitotumwa namapolisa zvida totumwa napurezidendi wedu as a principal and then vatanga tinavo vana vagonese vanga vachitume timi namaloya. Ndona maloya matatu mwana vachamisa kuuya kuhurukuro idzodzo.
Saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana.
Zvese zvatenge tawirirana zvofanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunhare kuBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumwe wevange vachimirira MDC munhaurirano idzi vari seneta webato iri vaGideon Shoko.
Hausi musangano isati tanga tichiita sort of a workshop ina mapato ese emapolitical parties ari muparliament. Zvinoreva kuti kuZANU, MDC Alliance neMDC yaKupe neNPF. Handi munoziva kuti NPF ine 1, Kupe ane 1, isusu neZANU tisu tine vakawanda. Saka taisangana kuti titaure panyaya pakuonesana kutiko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei. Saka tanga tichionesana tichiita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi.
Muchaita mumwe musangano rini?
Mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape, because handi iye zvino tanga tichitauranaka. Saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma, atituma kunotaura. Naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita. Ndeni kana vakabvumirana kwamba vakabvuma ndeni tobva tasangana. Saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana, asi ndinoimba tichasangana nekukasika. Kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo, pane zvatataura tinobvawo kutenda kuvakuru tinovatarira.
Mumwe wevanga vachimirira MDC munhaurirano vaGideon Shoko vanova seneta vari parunare kuBulawayo. Hapana kunyatsojeka kuti chikumbiro chekuti munyori ane mukurumbira zvikuru munyika nepasi rose vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika. VeZimbabwe Arts Council vanoti vakaisa chikumbiro, asi vamwe vakuru veZANU-PF vanoti havasati vachitambira. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi re National Arts Council va Nicholas Moyo vanoti bato reZANU-PF risati rapindura chichemo chavakasvitsa nezuro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo. Mashoko aya atsinirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvari Monica chiri mupamba washe vanoti vakaendesa gwaro renhoroondo yavamungoshi asi vanoti havasati vapindurwa.
Takaisa application nezuru and National Arts Council started to process akuita sei havasati vaita comeback to us.
Vamwe vakuru mubato reZANU-PF The Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chikumbiro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika asi vati kana pachida kuitwa chikumbiro chakadai chinofanirwa kuendeswa kudunhu reMashonaland and East sezvo vakazvarirwa ikoko chozoendeswa kupolitibiro yeZANU-PF. Asi inhengo dzakawanda dzepolitibiro dzaudza Studio 7 kuti hadzina kutambira chikumbiro ichi. Hurumende nhasi yatumira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye munyori kubazi ravo vaNiki Mangwana. Hurumende yapa mhuri yekwamungoshi chikafu. Mhuri yekwamungoshi inoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekunoradzika mutumbi wavamungoshi kumusha kwavo kumanyene nemusi wechipiri. Vanyori vakawanda nhasi vapupura mabasa akanaka avamungoshi. Munyora nemukurumbira vakumbira itsodzo vanoti vakabatsirwa kunyora bhuku rekutanga navamungoshi mushure mekunge vari nyora nechirungu chakadzama.
And Africa and these people are receiving to enjoy the city of Jigutism. Jigutism and the ability and capability to progress by its educational development. Because in our Mugoshi, my dear, you know, I hear the story.
Vamungoshi avo vakafa vave nemakore makumi manomwe nerimwe chete nechirwere chekuwanda mvura mumusoro vakapiwa mibayiro yakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa nhasi naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega chamunosipakurirwa naEvan Zizininga. Nhasi ari kukupakurirai chirongwa ndini wenyu Mike Hove. Tamboti timbopawo Evans mukana wekutambozorora. Nhasi muchirongwa tati timbotora mukana uyu kuti tirangarire upenyu hwamushakabvu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, avo vaive vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDC uyezve vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa nechirungu vanoti Government of National Unity kana kuti GNU. Nhasi muchirongwa tina Kelvin Manduna anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. VaManduna, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadii henyu?
Tiripo makadii.
Aiwa tiripo. VaManduna, tipeiwo maonero enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai.
Ndingati upenyu hwavaTsvangirai was quite a remarkable life. Munhu akatanga from humble beginning. Pavakanosvika kuti vaite prime minister, mutungamiri weparty, mutungamiri weopposition yeZimbabwe, zvinhu zvodadisa. Legacy yavo ndingati chikuru chavakaita kuratidza maZimbabweans kuti an alternative to ZANU-PF is possible. Vazhinji vedu never envisaged mupenyu kuti tingaone rimwe bato chipinda pachinyanga muhurumende outside of ZANU-PF, given the way bato reZANU-PF ranga rakabata hurumende. And vaTsvangirai made the Zimbabweans believe, I think, that an alternative is possible.
Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachirangarira upenyu hwavaTsvangirai vachiti vaTsvangirai vaive munhu airwira kodzero dzevanhu uyezve aiva nechivimbo chokuti kuve nokubatana kwevanhu kuZimbabwe zvisinei nekuti uri murungu here kana mutema, wakabva kuMatevelelend here kana kumaShonaland. Munobvumirana nemashoko ava Mnangagwa here?
Ndobvumirana nemashoko acho, asi handibvumirani nemutauri wemashoko acho.
Asi imi semuwo wechidiki munobvumirana nemaonero acho here?
Chaizvo.
Tave kusvika kumagumo echirongwa chedu. VaManduna, tipewo mazwi enyu ekurudziro ekupa vechidiki vari kuZimbabwe uko pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
ndingati gore rino ra 2019 tese tirikuona kuti igore rinenge rakaoma chaizvo, especially panyaya yeeconomy zvina hazvina kumira mushe. Asi ndingati vechidiki kana vachiita zvepolitics vayeuchidze maitiro aita vatsvangirai. Chero zvaoma sei, ngatirambei takashinga kuti nyika yedu ishanduke. Sezvinogara zvichitaura vamalema kusouth africa, youth is on our side. Saka vanhu ngavarambe vakashinga, zvinhu zvichabudirira.
Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you, Mitawe. Thank you.
Mabva kunzwa kuna Kelvin Manduna, umwe wechidiki anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. Asi tisati tapeta chirongwa, ngatinzwei chimwe chinhu chaifarirwa kuitwa naSave. Munoziva Save vaifarira kuimba. Aiwa zorai murugare Save. Hama dzangu, tasvika kumagume echirongwa chedu chevechidiki chamunosipakurirwa naEvan Zinenga. Nhasi mapakurirwa neni Mike Hove. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri, apo patichange tichikurukura dzimwe nyaya dzinobata vechidiki kuZimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Hama dzangu, bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chatinokurukura nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naTanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino Tanonoka ari kuita hurukuro namufundisi Isaac Mwase vekereke yeBaltimore Baptist Church muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mwari makanaka.
Maniru akanaka vatereri ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tina mufundisi muzvinafundo Isaac Mwase veBaptist Church muBaltimore muMaryland, avo vatatanga nekubvunza pamusoro pevatendi vavo.
Chinoshupa vatendi chagara chichiremera vanhu vazhinji kuitika kwezvakaipa muupenyu hwedu. Kazhinji kana matambudziko atuwira, nhamo yasvika mumba, nhamo yauya muupenyu hwemunhu, washaikirwa nebasa, washaikirwa nemudikani, wakanganisira nevamwe, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kumhuri yako, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kunyika yako. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vatendi vave nemwoyo inoshungurudzika. Muchirungu vanoti the problem of evil. Sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vari kutsvaka Mwari vakatendeka kuna tendi wavo.
Chinozvikonzerawo izvozvo, tingada kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vakarurama kana kuti vane vari kuedza kufamba gwara rakarurama.
Rangarirai mazwi atendi Jesu Kristu akati zuva rinobuda kune vakanaka nevakaipa, mvura inonayira vakanaka nevakaipa. Chikonzero chezvakaipa zvichiuya muupenyu hwevanhu vese pano pasi ikutadza kwevanhu, kutadza kwatakaita isu sevagari vepano panyika. Kutadza ikoko chivi ndicho chakaita kuti nyika ino isafambe nenzira yainofanira kufamba nayo. Hazvizhinji zvakanaka, nekuti tenzi akaisika akati zvakanaka. Asi zvanga zvakanaka zvakazoshatiswa, zvakazokanganiswa apo isu vanhu takaita sarudzo yekuda kuzviraramira, yekuda kuzvitonga tisinei na Mwari vakatisika ivo musikavanhu.
Vanhu vari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu, vatendi vazhinji vari kuremerwa nezvinhu zviri kuitika kwavari munyika. Chamungavasimbisa nacho chii? Mungavataurira kuti chii vanhu?
Shoko rekutanga nderekuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva kuti iye ane ukama namusikavanhu, ane ukama naMwari. Mwari vanoda kuti vave neukama naye. Tenzi Jesu vanoti anzi uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Izvi vanozvitaura kuna Mateo chitsauko chegumi nerimwe ndima yemakumi maviri nese. Anoti uyai kwandiri, ndicho chekutanga ichocho. Munhu woga woga anofanira kutsvaka nzira dzekugadzirisa zvinhu natenzi. Zvadaro torangarirawo zvakare kuti iye musika akati ndinoda kuti muve munotsvaka kururama. Mumwe nomumwe anofanira kutsvaga nzira yaanounza kupora kunyika iri kurwara. Izvi zvichaitika nenzira dzakasiyana-siyana. Zvakanaka kuti munhu akwanise kubatana nevamwe musangano revatendi muchitsvaga nzira, muchipanana mazano yekuti mungaite sei kurapa nyika. Vari mune zvematongerwo enyika vanofanira kuzvibata nenzira inoita kuti kururama kuve kunofashikira kwavanogara. Zvichireva kuti vanofanira kutonga nenzira dzakarurama chaita kuti vanhu vararame murugare vasingapondani. Izvo zvinotsvakwa nomuipi nowakaipa.
Mashoko enyu okupedzisira, hamungade kutaura kuvatendi vakateerera pasi pese?
Shoko nderekuti dzidzai kuda Mwari nemwoyo yenyu yose, modzidza kudanana, nekuti rudo ndiro richaita kuti tikwanise kuvandudza magariro atinoita mumwe nevamwe, tichiunza kururama pakugara kwatinoita pamwe chete.
Ne mashoko iwayo anobva kuna mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore kuMaryland, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande namufundisi Mwase, uye tinodawo kutenda chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino, Jesu isimba rangu.
Chema, ini ndachema.
You and me, Chete, a panting getting it,
Mufaro hona tunjiva
Dati wona vera redudora rira Gati ite shatai vavarira
Pamo yo wakandi batai papo Nijaku batai papo
Hala zikuro vera na zichai tapo
Batai papo, nijaku batai papo
Hakuna angani da fanga so
Kisa unoda, ini ndo itachero Hasi usa zonjikisa mchero Bimbi kapandiri chingwe ita wani mufero
Baby jauna da Chero, andi poku chisa mo chero, andi kusi endi ninde gage.
Katira la mesa ata muna iwa, muga deni. Chota se ngoni kuchete, andi punge kune chinga tinete, tega tega.
Andi poku chisa imagine, you and me chete, andi chinga tinete.
Gafa President Winky D nako kambo mugadena chimba yena Gemma Griffiths kambo kanetsa zvikuru. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbota risamusire nhau zvakare. Mitumbi inodarika makumi maviri yopuridzwa mumigodhi yekukadoma. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende kusanganisira ZANU-PF neMDC oita nhaurirano kuBulawayo. Poitawo kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi, munyori ane mukurumbira pasi rose, vaitwe gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.